nhasi taona kufundisa ekanzuro achiuya mumastreet achidzingirira vari kurarama nokutengesa mastreet vendors avari kuti budai mastreet kutaurwa ndokutoita nemi izvezvi kumhanyidzana ikoko kutoramba kuchienderera mberi mumastreet macho.
Tinoona kuti imi makaziviswa nezvedanho irori kuti munge musingapinde mumigwagwa muchitengesa senzira yekudzivirira korera. Sei muri kuramba muchipindawo mumugwagwa?
Nokuti isusu hatiwirirani nedivision yakaitwa iyoyi. Pamaziviro edu atiri kuita hapana evidence yokuti nyaya dzevending dzine chokuita nekupararira kwechirwere chekorera. Saka tizvinzwisisi nedanho rakatorwa nehurumende ratirinzwisisi ende hatisi kuritsigira nokuti hazvina chokuita nekuparara kwechirwere chekorera. Vending yakagara iriko, vanhu vakawanda vakarirwa vachienda kuzvikoro vakararama through vending. Saka ingori nyaya yekuti kuautorities make sure kuti mvura iri kunwa nevana vezimbabwe imvura yakachena. Marara atinoona akangozara mumastreet ngaabviswe nenguva. Nyaya dzeshuwedzi dzatinoona dzicherera ndo zvinhu zviri kukonzeresa kupararira kwekorera ikoko. Saka ngavamire pachokwadi vogadzirisa dambudziko chairo chairo kwete kuda kuvanda nenyaya yemavhenda.
Saka ii munofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here zvekubviswa kwenyu mumugwagwa?
Hatichazivi manje nokuti sarudzo dzichangopera ende ndofunga paikambena vamwe vakabudirirawo musarudzo idzi shoko ranga riro kuti aiwa mavhenda hapana paachabviswa. Zvino kana takubviswa sarudzo dzangopera kudai tinogona ngomhanyirawo kufungira zvekuti pamwe ndezvematongerwo enyika kunzi ngana haana kuvhotera ngana saka taakudzinganidzana naye. But hatigoni kubudirira senyika kana tikashanda tibero. Sarudzo tiri kuti dzakapera sinde achienderera mberi nokuumba nyika. But kana vanhu vakunangana vachiteerana kuti nokuti hauna kuvhotera ngana saka taakuita tikubvisai mastreet aiwa hazvibudi. Tinotarisira kuti ngatichienda mberi tichishanda tese tichigadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo senyika.
Saka chii chaizvo chavari kunyatsoita? Vari kungokuburitsai mugwagwa muchikwanisa here kutakura zvinhu zvenyu muchienda nazvo kana kuti vari kutorawo zvakare zvinhu zvenyu?
Aiwa, vari kutotora zvinhu. Kutaura kwandiri kutoita, vari kungosvika vachimbunyikidza mastreet vachitora vachiisa mudzimotikari dzavari kufamba nawo, marori avari kufamba nawo. Hatisi kuziva kuti zviri kuendeswa kupi ende kutogurwa kwemitemo ikoko kuti zvinongombunyikidzwa zvichitorwa chiendwa nazvo muridziwa zvasingazivi kuti zviri kuendesa kupi. Ende tiri kunzwawo nokurohwa kuri kuitwa vanhu hatisati yedu tava nehumbowo kuti pane vasungwa here vatorwa. But kune kumhanyidzana kwakasimba kunga kuchiitika mustreet masikati esi.
Saka ndevekanzuru chete here vari kupinda mugwagwa vachikubvisa yavo?
Vasi vekanzuro chete nemapurisa eZimbabwe Republic Police vari kuenda pamwe chete kubvisa mavhendas mustreet.
Ii nzvimbo dzipi dzavari kunanga muHarare? Vari kubvisa vanhu munzvimbo dzipi?
Makuseni pavatanga kubvisa vanhu vatangira pana Park Street muna Ruzende nemuna Harare Street. But zvazopararira nokufamba kwaita zuva nzvimbo dzese dzinowanika mavhenda muCBD kwanga kuri kumhanyisana chete